Vamunira gwa vauza momo yevanhu vaungana panzvimbo inoigwa magamba yeHeroes eka Harare kuti vanoda sarudzo dzine runyararo uye dziri pachena. Vati vanotambira vese vanoda kuzoongorora sarudzo idzi, asi vati vanofanira kunzwisisa mutemo wesarudzo nemafambisirwo adzo, vachiti hurumende yavo ichatevedza mutemo wesarudzo pamwe nebumbiro remutemo wenyika kuita sarudzo idzi.
Those coming to vote or elections to acquaint themselves with our electoral laws and institutional arrangements so that the honest
kukurudzira vese vari kuuya kuzoongorora sarudzo kuti vadzidze mutemo wesarudzo nemaitirwo anoitwa sarudzo muno kuti vagone kuongorora sarudzo nemazvo. Vati sarudzo dzegore rino dzinofanira kuitwa pachitevedzwa zvese zvinodiwa pamutemo, uye veruzhinji vachawana mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemutungamiri wenyika panyaya dzevanoongorora sarudzo vekunze.
Ngavatange vanzwisisa mashandiro anoita mutemo wesarudzo dzomunyika munomu vasati vatanga kupopota kana kutaura zvingava zvisati zvine kodzero yokutaura, nekuti zvingangovhiringidza maelections edu. Saka vari kuti vanhu ngavaverenge mutemo, nekuti nyika nedzimwe nyika neimwe neimwe ine mutemo wayo wesarudzo unoitaura kuti sarudzo dzinoitwa sei munyika. Saka isu hatingachinji mutemo wesarudzo, zvasara nenguva shoma shoma yekutienda kumaelections.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navamunangagwa zvakanaka chose, asi hurumende yavo inofanirawo kuita sarudzo ichitevedza zvayakawirirana neSADC neAfrican Union uye nezvinotarisirwa pasi rose.
Pamusoro pemitemo inenge iri munyika pane zviranganwa zvakaitwa atingati matreaties kana kuti maprotocols anoitwa futizve nenyika dzingave nyika muregion musadak munomu tine inonzi SADC electoral guidelines on democratic elections. Iyoyo inotipazve zvakare kuti semusadak takawirirana kuti chii panyaya dzesarudzo kuti dzinofanira kunge dzakadii, Zimbabwe inofanira kunge ichitevedzera izvozvo izvo. Kune inonzi African Charter on Democracy and Governance zvakare inotaura izvozvo izvo kuti munyika dzemuafrica kuti dzinge dzichinzi paelections avo vaita maelections ane hunhu anenge achifanira kunge akamira sei.
Vagwede vati nyika dzese dzepasi rese dzine mitemo yesarudzo uye zviri pachena kuti mutemo wesarudzo muzimbabwe unoda kugadziriswa. Ndosaka paine kuchema-chema kubva kumapato anopikisa, masangano anoshanda akazvimirira nevaongorori vesarudzo. Murayiridzi wepauniversity of zimbabwe Professor Charity Manyeruke vati zvakakosha kuti vanoongorora sarudzo vataure nevanovhotesana vese vane chekuita nesarudzo vasati vaburisa magwaro avo. Vati Zimbabwe Electoral Commission handiyo yega ine chekuita nesarudzo munyika.
Nyaya yekuti ine zvainotarisa parliamentwo ine zvainotarisa judiciaryo ine zvainotarisa zvinotobatsira kuti demokrasi yedu itwe inhesi. Zvinokangosiya zeki yega yega zvitarise zvinhu zvinodawo vanozopa oversight, zvinodawo vanozotyera kumakoti chaiti nyaya iuye ikoko iongororwa. Haungati zeki ngaito ngenyaya aiwa zvinofanira kuendeswa kumakoti ndozva zvakaita muelectoral act.
Vamunangagwa vati vanhu vemuzimbabwe vanofanira kuremekedza vanhu vakaita samushakabvu vachimbandi avo vakaenda kuhondo kuti nyika iwane rusununguko. Vachimbandi vakaberekwa kuwedza muna 1951 vakaenda kuhondo muna 1972 vakapinda mubazi rezvekuhidzana nedzimwe nyika muna 1980 kusvikira gore rapfuura. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.